mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa muVictoria Falls mangwana kunoparura zviri pamutemo chirongwa chechipiri chekuti vanhu vemunyika vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti masangano anomirira varayiridzi mazhinji abvumirana kuenderera mberi nekumboramwa mabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevana 1514, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu gumi nevapfumbamwe 19 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvitatu zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 43,294. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevasere 588. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi 210 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa nechirwere ichi. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevatanhatu 136 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine makumi matanhatu ane makumi masere nevana 36,684. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana matatu ane gumi nevashanu 34,315. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakadzoka munyika nezuro manheru kubva kuTanzania, vari kutarisirwa mangwana kuenda kuVictoria Falls kunoparura zviri pamutemo chirongwa chechipiri chekuti vanhu vemunyika vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Vagari vose vemunzvimbo iyi vanonzi vachabayiwa nhomba yeCOVID-19, chinova chirongwa chekutanga kuitwa izvi. VaMnangagwa nevamwe vatungamiri vemapato ari mugungano rePollard vari kutarisirwa kubayiwa nhomba kekutanga. Nhomba iyi inobayiwa vanhu kaviri kuti itange kushanda zvakanaka, asi muchikamu chekutanga vamwe vaifanira kubayiwa kusanganisira vashandi vemuzvipatara nevatori venhau vakaratidza kuzengurira zvapa kuti Zimbabwe itatarike kubaya zviuru zana zvekutanga panhomba yakapiwa nyika neChina. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida.
Muchaona kuti nyaya yekutora nhomba kana kuti kupuwa vaccine kwevanhu chikazhinji zvinoitirwa kuti kana vanhu vakawanda munzvimbo kana kuti munharaunda mavagere vakapiwa vaccine iyoyi, zvinoita kuti pakupedzisira vazhinji vavo kana kuti vose zvavo vasvike paku vane kuzvidzivirira, kunenge kuchitobatira nyangwe kuna vaya vashoma vanenge vasina kupiwa vaccine kana kuti nhomba iyoyi. Ndo yatingati inonzi muchirungu herd immunity. Saka kazhinji panenge pachitarisirwa kuti vanofanira kupiwa nhomba iyi kana kuti vaccine iyi vawande kudarika vanenge vasina kupiwa. Ndo shuviro inenge iripo nyangwe mavaccine iwaya achipiwa.
Ko sei vamwe vachinzi vambomira kutora nhomba iyi?
Kazhinji vanopiwa vaccine ongororo inenge yakatoitwa kuona kuti vangapiwa vaccine iyoyo inenge ichipiwa nerudzi rwayo vasingazoiti kumwe kuratidza kurwara kana kuti matingati maside effects enhomba iyoyo ndivapi. Ndosaka muchizoona pachipwa makategori kana kuti atingati vaya vanenge vachitarisirwa kuti vanokwanisa kutora vaccine pasina kumwe kurwara kungawanikwa kana kungamuka, asi zvichitovapa kuti vave nemasoja omuviri kana maantibodies anozodzivirira kuti kana vozowana utachiona hwakasimba hweCOVID-19 vasazorwara naho.
Ko ongororo yakaitwa panhomba yeSinopharm vaccine izvii zvakabuda, Dr. Maidi?
Paongororo yakaitwa nevaccine iyo yeSinopharm pakaonekwa kuti vaya vanga pari zvino vasati pawanikwa hapasati pawanikwa kugutsikana kuzere kuti vakadai ava seava vakatora vaccine iyi haingavi nezvaingazomutsa nyangwe mumuviri mavo. Vokutanga ndova navadiki kana kuti vari pamazera ari pasi pegumi namasere, below 18 years, tichiteverawo madzimai akazvitakura kana kuti angatarisira kuti vanga vachazvitakura mumavhiki 6 kana kuti 6 weeks dzingatevera, vaya vari kuyamwisa uyevo vaya vane zvirwere zvatambotaura zvavanenge vachitorera mapiritsi nguva nenguva, atingati machronic illness, asi vachiona kuti hazvina kugadzikana yangwe vachitora mapiritsi, zvichiri kuda kuongororwa kuti zvive zvinogadzikana zvisingaratidzi urwere pavari.
Mungapa muenzaniso wezvirwere izvi?
Zvirwere zvakaita seche BP, zvirwere zvakaita seche sugar, diabetes, zvirwere zvakaita nyangwe zvetsvo kana kuti makidney disease kana kuti vana asthma, zvirwere izvo zvinyangwe munhu achitora mapiritsi asi zvisiri zvakagadzikana uye kuti zvichiratidza kuti vachiri kurwara nazvo, havagoni pari zvino kuti vatore vaccine iyoyi kana kuti vaya vane pfari kana kuti epilepsy isina kukondroleka zvakanaka, uye vaya vakamborwara nourwere hweCOVID-19 asi vachiri kuratidza kuva nemasymptom pavari, havagoni zvekuti vapiwe vaccine iyoyi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa muzvikoro nekukurumidza kuti vana vechikoro vasarasikirwa nedzidzo yegore rose. Mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti masangano ose anomirira varairidzi kunze kwerimwe chete vakabvumirana kuenderera mberi nokuramwa mabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Joe vanoti chimwe chichemo chaendeswa kuhurumende ndechekuti hurumende ibvume kuti munguva yedzidzo yasara gore rino padzidzwe kwematemu maviri kwete matatu, vachiti izvi zvinopa varairidzi nguva yakakwana yekudzidzisa uye yokuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo.
Zvikoro zvakavhurwa nezuro, asi sematauro atakaita zvakavhurwa kuvana vechikoro avo vakauya nouwandu hwavo sevabereki vanoratidza kuti vanga vaneta nokuchengeta vana kumba, asi varairidza vana kuuya kuzvikoro. Varairidzi vakatora mukana wokusangana semasangano avarairidzi ari muFederation of Zimbabwe Education Unions ndokunyora gwaro, iro gwaro raenda kupresident's office, kuna Employer Public Service Commission, kuminister of education nekuna minister of finance.
Makavaudzei mugwaro iri?
Varairidzi vakaudza maofisi ese makuru aya kuti zviri nani kuti hurumende itsvage danho rechimbi chimbi kuona kuti muzvikoro munga gadzikana nokugadzisa nyaya mari dziri kutambirwa navarairidzi. Nokuti tisidaro gore rino rese ringangova inonzi pachirungu wasted year. Nokuti tikada kuti tibvumirane kuti mari inozoinkiriza kuna June kwatisati tasvika, patinozosvika kuna June ikoko mari yemuzimbabwe yamaRTGS inenge yangova mashangura pata. Uye mari yacho nyangwe tikazotarisa iyo 75% inenge yazosvika by June haina zvainobatsira varairidzi. Zvekare vari kushamisika nokuti muzvikoro mavanonzi vaende umu vana maancillary staff naivo vanenge vachingonzi vaende kuzvikoro pasina kana inonzi testing kuona kuti vangava vane utachiona weCOVID-19 ndevapi, vangava vasina ndevapi. Tasvika kumapena varairidzi vataura vachiudza hurumende kuti vacharamba vachiramwa mabasa kusvikira hurumende yagadzirisa nhunha dzavo. Saka ndo zvakataurwa navarairidzi, chisungo chiri kuti nhasi uno chichange chienderera mberi kubva pane zuro pakataura mwana varairidzi vachisunga chisungo. Varairidzi vemasangano avarairidzi anokwanayo manomwe ndo vakatenderana. Sangano ranga risipo chete isangano ravamwe vedu vezimuta.
Asi varairidzi vari kumaka havo bvunzo dzevana vechikoro here?
Varairidzi vakawanda vari kumaking. Ndo zvimwe zvatatambotaura kuti hurumende inoita sekuti yakaita mateya even yaida kuti zvikoro zvivhurwe nezuro, nokuti vazhinji varairidzi kumasecondary school vari kunomaka. Hationi vachipedza kuda vachazopedza panopera vhiki rinouya. Saka zvava zvakangokosha futi zvekuti dai hurumende yanga ino unyanzvi yakateerera unyanzvi hwataiudza isina kuvhura zvikoro, yakazongofura zvikoro kuda pasecond week yaApril, uyezve tichizodhivhaidha makotoro kuti aite maviri chete. Kudhivhaidha makotoro kuti aite matatu nenguva yaenda iyi tinongoona kuti udyire kana kukara fees. Saka zvava zvakajeka kuti dai tangodhivhaidha gore iri raita matemu maviri, zvaizopawo nguva varairidzi yokudzidzisa vachikwanisa kuzonyoresa mamid years iwo anowanza kunyoresa ine fomati inozosangana navana muna November mavanozonyora maexamination. But nekudhivhaidha mumakotoro matatu tinoona kuti nguva inenge iripo iyi haikwanisike kuti zvikoro zvinge zvichiita mainternal examination zvichitesta vana mune zvakanaka.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti shuviro yesangano ravo ndeyekuti zvikoro zvazvavhurwa kudai vana vawane mukana wekudzidza, vachiti asi mukana uyu unogona kusavepo mushure mekunge varairidzi vashaya mari yekuenda kumabasa.
Hongu zvikoro zvazarurwa, isu sevarairidzi nyaya yatiri kukurudzira hurumende kuti iite ndeyekuti ngavachimhanya-manya nguva isipi vawedzere mari yomuhoro yatinotambira sevarairidzi, sezvo mari iri kutambira murairidzi haisi kukwanisa kuti ipedze mwedzi. Izvi zvinozosvika panguva yokuti varairidzi vanosvika pakugombegwa zvachose votadza kuti vaende kumabasa. Shuviro yedu ndeyokuti zvikoro zvazarurwa kudai vana vawane mukana wokudzidza. Zvino mukana iwoyu wokudzidza unogona kusavapo musure mukunge varairidzi vatadza kunge vachienda kubasa. Saka naizvozvo hurumende ngaimhanye nokukasika iwirirane nesu varairidzi kuti mari dzatinofanira kunge tichiwana dzisvike pazvikamu zvinogamuchirika.
Avo vanga vari mutungamiri weZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Zimbabwe yakabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwaniswa kwemvura yakachena kumunhu wese pasi rose reWorld Water Day, iro rinocherechedzwa pasi rose kubva muna 1993. Pamusoro pekuwanisa vanhu mvura yakachena, donzvo rekucherechedza zuva iri nderekupa zivo pamusoro pevanhu vanodarika mabhiriyoni maviri vari kurarama zuva nezuva pasi rose vasina mukana kumvura yakachena. Dingindira regore rino rakanangana nekuti mvura inoreve kuvanhu, kukosha kwayo uye kuti vanhu vangachengetedza sei chiwanikwa chakakosha kudai. Vanoona nezvebudiriro yevechidiki musangano revechidiki replatform for youth and community development vamuurwa Allen Murozi vanoti vari kukurudzira hurumende pamwe nemakanzuro ose ekumaruwa nemumaguta kuti vakoshese kuwaniswa kwemvura kuvanhu kuburikidza nemari dzebudiriro yematunhu. Ngatinzwei vachitsanangura mukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Water Day izuva rinofanira kukosheswa pasi rese nekuti mvura yakakosha muupenyu hwevanhu. Saka zvagara zviri kuitika mumaguta eshe ari muZimbabwe, mvura chinhu chiri kunetsa kuti chinge chichiwanikwa kuvagari. Even muguta randinogara, guta diki reChipinge Urban, tine dambudziko rekuti mvura yagara inenge ichingonesa. Ende sekuziva kwenyu, maguta mazhinji anenge ari muZimbabwe ari kuita problemu yemvura. Saka tikaona zuva rakafanana neWorld Water Day izuva rakakosha stereki rinofanira kunga tichiti isusu civic society, government, all interested players tinofanira kugara tichiisa pfungwa pamwe tichiona kuti zvii zvatingakwanisa kuti tiite kuti vanhu vanga vachiita access to water. Because access to water is also a right now that we have the constitution itinayo ya 2013.
Dambudziko ramataura iroro rekuti maguta akawanda ari kuwanikwa achitadza kana kukundikana kuwanisa vanhu mvura, zvii zvamungakurudzirawo imi sesangano kuti dai zvaitwa?
Chekutanga chatinokurudzira sesangano replatform for youth and community development ndeyekuti chikamu chemari iri kubva kuhurumende padevolution, chikamu chemari ichocho chinofanira kudirectwa kuti chinge chichiadresa nyaya yewater crisis inoonekwa mumaguta. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti zviri kuitika mumaguta mazhinji ndezvekuti maguta ndo ari kudisposa yatingati waste mumawater bodies anoisa kumasources avanozokwanisa futi kudii, avanokwanisa kutora futi mvura vachida kuzodzosa muguta. Saka vanozoneseka kupurifya mvura iyoyo. Saka tinokurudzira sesangano kuti vashandi vemalocal authorities vange vachikwanisa kuzwisisa kuti waste management inoitwa zvakadini kuti isazoaffecta recycle yemvura yatinozoshandisa futi. Ndo chimwe chezvinhu zvatinokurudzira kuti malocal authorities anga achiita. Chimwe ndechekuti water harvesting yakakosha stereki. Season yatabva iyi mwaka uyu, nyika yakasirwa mvura yakawanda stereki. But mvura iyi yakange isina kukepchiwa yatingati water harvest muchirungu kuti izonge ichishandiswa panguva inoteera vatinge taakuti isusu mawater levels emamwe madhams anenge adzikira.
Vanoona nezvebudiriro yevechidiki musangano revechidiki replatform for youth and community development vamuurwa Allen Murozi vari parunhare kuChipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kroniko rinoti mbavha mbiri dzakapaza muzinda wemukuru Sandy Manningham muguta reBulawayo dzikaba mari inoita zviuru gumi nezvinomwe zvemadhora ekuAmerica $17,000 nezviuru zana zvemaranzi ekusouth africa R100,000. Zvinofungidzirwa kuti mbavha idzi dzakabatsirwa nevanoshanda panzvimbo iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo mamuka sei zvenyu? Tiri kuno kumwenezi. Yatanga kahondo iya yematicha achikora mapadza anzi hapana unoenda kuchikoro. Saka isu vabereki toita sei? Hamuvabvunziwo here apa vari kuda paschool fees? Saka tongo badara here wana voserawo vachijamba mabhenji kuchikoro.
Koro makliniki zvese zvakavakwa nemadona. I don't know the international community. Inotivo kudino kundova kati pazvikoro izvozvo nemakliniki iwawo kuti tibatsirike. Tikaforoma zvidhina isu nemavoko edu. Tikaforoma zvidhina makliniki iwawo akavakwa. Government yaingoita kuda kungofacilitate chete kuti donatai huko. Ndokusina zvikoro. And it was during Mugabe era. Wakatibatsira zvikuru kune zvikoro zvakanaka zvokuti. So all that is nothing maziso avo. Because it's not their money. Yavo mari vanoenda vachidonate outside country. Vonokumbira mari. Fine, makumbira mari tavakigwa zvikoro, vagwa makliniki tagara. Tabudavo munyika iyoyo yamusingati tarisi, yamusingati chengeti, tabuda tandotsvaka mari tadzoka. Tavuya tavaka, tapedza kuvaka. All must go. Because pakuda kuitwa luseni yemurungu. Pakuda kuitwa luseni yadendere. And on top of that, inoona hazvisi clear. Hapana ane chokwadi chanoti ichi chokwadi. Saka hapana munhu wakamboti yes. Nekuti hapana unoziva kuti toti yes pachii chatoti yes pachiri. Hapana munhu wakati yes.
Makadini pa studio 7 apo. Ndikumbira kubvunza kuti zvavakapuwa mushonga vaccine yakabva kuChina sebasira. Kuyacho yavakatenga inosvika rini kumunyika. Kuzvitirikungonzwa kuti nyika yakati iri kubatsira, nyika yakati iri kubatsira. Ko yakatengwa yacho iri kusvika rini kumunyika? Ndatenda.
Vanhu ngavarege kuti kana ivo vachidya vachiguta ka. Kana muri vatungamiriri vevanhu, zamai kutarira nyika yose kuti muna vanhu vakawanda vanoda kuya, vanoda kurarama. Kwete kufunga zvenyu imi nokuti imi munhu yamuchiguta. Mari makaunganidza kare. Imi munoda kuti vanhu vose vaparare. Nokuda kwokuti nimi munozva muchiguta. Haiwa, izvozvo hatifari nazvo zvachose. Handifungi kuti nyange yeconstitution iyoyo inokuudzai kuti muabvise marights avanhu here. Isu tisu vanhu vacho. Ende pamunenge muchiisa mutemo makabvunzani mukati menyika imi. Tisu vanhu vacho vanofanira kutevedza mutemo. Mutemo wokuti titenderane kuti tiitai zvakati, kwete kungofunga imi mogaro zvamunoda dictatorship. Hapana kana democracy. Ndosaka ndichikuudzai kuti chamisaka mwana mudiki uchine mupfungwa dzinopinza. Muregei apinde iye tindoonawo zvedu. Togara mumba makatitendera mudzimba mune kutiigira chikafu chekuti tii. Garai mudzimba tichiita nezvenyu tiri mumba togogara mumba tichitei. Tenge tichiteimba machinini. Ndaziva vanhu vakuru vanouyisa zvavanoita. Vanhu vakuru vanochengeta vana vadoko kuti vararame zvakanaka.
Makati vana mukoma Jonga nevamwe vose vanoshanda navo, vana mukoma Hwande nana sister vedu vanomboti panhau dzinonakidza palife talk apa. Ini chinondinetsa panyaya yeZimbabwe ndechekuti utsinye hwanyanya muZimbabwe. Tinonzwa mamai achimira achitiwo vanhu vanofanira kupinda, vakadzi vanofanira kupinda mune zvematongerwo enyika. Asi kana vamwe vavo voshungurudzwa tinoona vachivhara miromo. Ndopamuenzaniso pamusoro paDouglas Munzora unoti pati yaMDC Alliance ndeyake. Natokozani kupe kuti kovari ipi uko zvino. Vamwe vavo vanoti ndo maMP avo vana Joana Mamunda nechimbiri vari kukandirwa nyoka mumajere mavari. Nyoka dzasungurudzwa dzokandwazve muvanhu vashungurudzwa kuti varumwe nenyoka idzodzo. Asi hapana kana munhu anotaura. Asi vanotizve pati ndeyedu. Kochitawo chisimudzai zvezvi vana venyu zvavari kushungurudzwa tione kuti ndevenyu vana ivavo. Ipapo tibvunzirewo pana Tokozani kupe naMunzora. Koyo unoti vanhu ndevake kana zvakanaka kana voshungurudzwa vasi vake here?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaongorori vebazi reAmerica rinoona nezvemutemo reJustice Department rinoti umbo hwavari kuwana pamusoro pemhirizhonga yakatora nzvimbo paCapitol Hill muWashington DC musi wa6 ndira hunoratidza kuti vamwe vevanhu vakasungirwa nyaya iyi vanogona kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nechinangwa chekubvisa pachigaro hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo. Musi uyu mhomho yevatsigiri vevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump yakapinda zvichisimba muparamende yeAmerica yeCapitol Hill vakapunza zvinhu kusanganisira mahwindo, misuo, macheya, matafura nezvimwe vachitsvaga vanhu vavaiti vakabatsira mukubirwa sarudzo yemutungamiri wenyika. Mhirizhonga iyi yakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu. Bazi reDepartment of Justice rinoti rakatopomera mhosva vanhu vanopfuura mazana mana vavanoti vangangotongwa nemhosva yekuda kubisa hurumende pachigaro zvechisimba vachishandisa zvombo kana kuti sedition. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vanoti muAmerica hazvisi nyore kupomera munhu mhosva yekuda kubisa hurumende pachigaro nechisimba.
Ndiri kunzwa kunzi vamwe vacho vari kunzi marongero avaita vanhu vemamilitia maprosecutor kuDepartment of Justice vanofunga kuti kuronga kwavaita kunosapota macharge ekuti vaenzi vaida kuwisa hurumende nechisimba vachishandisa zvombo. Semazivira munoita muno munyika mune vakawanda vane zvombo pamutemo. Saka ndovari kunyanya kutarisira kuti kuronga kwavaita kunzi iyo chaji yavanoti sedition. Ndisingazivi zvangu nekuti sedition chaji inonetsa kutonga mumatare kuti ukwanise kuti zvaita vanhu marongero avaita vanga vasvika pastage yekuti vanganzi vaida kuisa hurumende. Saka mafungiro angu hurumende ichaedza ipapo yoedza futi nemamwe macharge ekurioting and so on kuti vakatadza nekuisa hurumende vanovabatira paapa pekuti vaita mhirizhonga.
Kana pakawanikwa paine vamwe vane mhosva apa, munofunga kuti zvichakonzera chinyi mune zvamatongerwo enyika muno muAmerica?
Handioni zvinyanyoshandura matongerwo enyika sezvo takabva kubuda muelection and election yakapera musuno yakachinja hurumende. Saka vaya vakakundwa ndivo vanga vashita mhirizhonga. Hapana zvavanokwanisa kuita kusvika tapinda mune imwe election ichauya kumberi uku. Saka ndingangoti maposition atora mapato ari muno muAmerica maviri aya makuru emadhemokrati maRepublican andoona achichinja nokuti vakatanga kuita musindo pakati pavo kubvira nguva yavaObama zvikangowedzera nguva yavaTrump. Saka ndotingori patatiri nguva ino yavaBiden. Saka ndoni kutongwa kwevanhu ava kuchichinja zvakawanda. Pamwe tichaona vachiisa mitemo yakasiyana siyana yekuedza kuwedzera security pamabuilding ekuCapital nekuti vanhu vanofamba sei sei muCapital nemapurisa emo muCapital kuti vawedzere maprocedure avo ekuti vawedzere security muCapital. Ndozvo vanoona zvichinyanyochinja.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Shiba, na nishone, kutendeno.
Rudo njimandi vaidze jaya guru bigi shanje nekambo kake kakambo fadza vanhu zvikuru sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa muVictoria Falls mangwana kunoparura zviri pamutemo chirongwa chechipiri chekuti vanhu vemunyika vabayabwe nhomba yeCOVID-19 rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti masangano anomirira varayiridzi mazhinji abvumirana kuenderera mberi nokuramwa mabasa kusvika hurumende agadzirisa zvichemo zvavo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.